na nera kana kamuri ya Zimbabwe ino is studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 16, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCOVID-19 vamwe 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi.
Zvino takabva tisina kudya muno tisina kudya notaura kuti bhajeti yavhara nemari tanyimwa hakuna chatinacho hapana kana chiripo nokuti tiasicho chakazotibatsirwa uri tibatsire nemari hazvina kana chipendi kana kuti
vanhu vanodarika 50 vanga vari muupote remuBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya neCOVID-19 vamwe 53 kana kuti 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana 11 kana kuti 2711 vakavhenekwa nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru chimwe chete chine 550 kana kuti 1550. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere hwakasvikawo pazviuru 39 zvine 422 kana kuti 37422. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru 21 300 kana kuti 21300 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 nezuro. Aka ndekekutanga kuwana uwandu hwavanhu vakadai uchibayiwa nhomba zuva rimwe chete kubva paparurwa chirongwa ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru 552 zvine 93 nevaviri kana kuti 252,932. Vanhu zviuru zviviri nemazana 453 kana kuti 2,453 vakabayiwawo nhomba yavo yepiri. Izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru 32 400 kana kuti 32,949. Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti nyaya yedzidziso pamusoro peCOVID-19 inofanirwa kuramba ichienderera mberi kuitira kuti paderedzwe uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingade kuti nyaya yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Vanhu ngavarambe vachipiwa dzidziso maringe nezvinonge zvichitarisirwa kuti vange vachiita kuitira kuti tirambe tichideredza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 uye tirambe zvekare tichideredza uwandu hwevanhu avo vari kurasikirwa nekuda kwedenda reCOVID-19. Saka nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi. Nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichitekeshera isvike kune munhu wese wese zvake.
Kune vamwe varusike vari kuti kubva zvanyevenutswa mutemo welockdown vakawanda vachatoteveri nyaya dzekuzvidzivirira idzodzi. Munoti
kune dambudziko guru rekuteedzerwa kwemaguidelines aya eWHO. Tiri kuona kuti veruzhinji iye zvinezvi chero nepapi nepapi pauri kufamba vanhu vazhinji vavarayirwa vamwe kana mamaski acho havachanyatsombopfeka vanenge ari muhuro toenda kumabhazo kuti tikona kuti dzimwe nguva nekuda kwekuti zuko riri kukurirwa sezvo vemakombi vasina mapemitsi ekuti vange vari pabasa mabhazi emazuko iwavo tikona kuti ari kutsindira vanhu mabhazi imomo hamugotedzerwa maguidelines ewho aya michato yava kuitika zuva nezuva kuenda mumazinhamo imomo vanhu vanenge vachitodarika nhamba yevanhu 50 yakatarwa iya ndo vatinoti masuper spreaders iwavo tirikuona kuti paita dambudziko
totarisawo nyaya yekubayiwa nhomba varusvike tinoona kuti nezuro kekutanga kubva chirongwa chaparurwa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nechimwe kana kuti over 21,000 vakabayiwa nhomba yekutanga zvii zvamungataura pamusoro pazvo
tingati zvinofadza zvikuru kuona vanhu neuwandu hwavo vachizvipira kuenda kunobayiwa nhomba yecovid-19 izvo zvinotiratidza kuti veruzhinji vave kugamuchira nhau yekubayiwa nhomba iyi asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti nyangwe munhu uchinzi wabayiwa nhomba hazvichareva kuti hauchatevedzera maguidelines tichida kukurudzirawo zvekare ivo vacho vari kubayiwavo ngavachiitawo kaivawo vashambadzi veshoko zvekare kuitira kuti tirambe tichiwedzera nhamba yevanhu vari kuramba vachiuya kuzobayiwa nekuda kwekuti tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 10 million saka kuti tikwanise kubata nhamba iyo yekubaya vanhu 10 million tinofanira tichichero mumwe nemumwe aakunzwisisa kukosha kwenhomba iyi yecovid-19 angava messenger anokwanisa kufamba achinokurudzirawo vamwe kuti handei tinobayiwa nekuda kwekuti tikasabayiwa nouwandu hwedu kudzivirirwa kwedu tese kunozoramba kwakaderera
vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7 vanhu makumi mashanu nevatatu kusanganisira vana vadiki makumi maviri ava vanga vari muupoteri muBotswana vasara pamhene mushure mekukandwa nezuro manheru nehurumende yeBotswana pamuganhu weZimbabwe neBotswana paPlum Tree. Shingirai Madondo anotipa nyaya iye.
Izvi zvinotaura kuitwa musengabere kwakaitwa vaimbowo muupoteri ava pamuzinda wedhuku refugee camp ngevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Vachitaura nestudio 7 mumwe weavo vakaitwa musengabere nezuro manheru pamwe nevamwe vavo vaimbowo muupoteri ava vabozisi munyoro vanoti vakasimuka kuBotswana nenzara ndokurana nayo pabhodha rePlum Tree vasina kana chekufuga.
Botswana takabva tisina kudya muno tisina kudya notaura kuti bhajeti davaya nemari tanyimwa hakuna chatinake hapana kana chiripo nokuti tese totsvakazotibatirwe nemari hazina kana chisendi kana kii.
Mumwe wevaimbowo muupoteri ava baNqobizeta Njovu vaudza Studio 7 parunare kuti masoja nemapurisa enyika iyi aya akanga akapakatira zvombo zvehondo akafumira kuburitsa vanhu mudzimba dzavo ndokuvamanikidza kupinda mumarori.
Munhu mumwe chete aiteverwa nemapurisa mana apa takamutswa mambakwedza chaiwo kuti tidzoserwe kumusha nechisimba. Mapurisa aya aibatsirwa nemasoja anga akapakatira.
Mumwe wevanhu ava muzvare Primrose Ndaba vanoti ruzhinji rwavo ruri kuchema zvikuru sezvo vasina pekutangira mushure mekugara pamuzinda wedhuku refugee camp kwemakore 12 vasingashandi.
Tiri kukumbira rubatsiro nekuti tanga tisingashandi kwemakore 12 hatizivi kuti tichatangira papi apa hatina mari yekuti tikwanise kubva papo.
Muzvare Ndaba vaenderera mberi vachiti sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu rakaramba kuvapa kana chii zvacho nokuda kwekuti vanga vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha sevamwe vakadzoserwa mushure mekunge vanyoresa. Vanoti havazivi kuti sei hurumende yeBotswana nesangano reUNHCR risinganzwiri tsitsi vana vakabviswa muzvikoro zvavakanga vachidzidza muBotswana nokuti zvichavaomera kuti vaendese vana ava kuchikoro.
Vana vakafanira kuenda kuchikoro asi hurumende yeBotswana neUNHCR vatinyima mari yekuti tione kuti tingatangira papi.
Studio 7 ana kukwanisa kunzwa divi reUNHCR panyaya iyi asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakakiso musi Vauza Studio 7 kuti havana ruzivo nenyaya yekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri muupoteri zvakaitwa Musengabere.
Nyaya iyi ndeyesangano reUNHCR kwete mapurisa nemasoja ari pasi pebazi rangu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe panyaya iyi sezvo mbiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vati hapana chavari kuziva. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vanoti maitiro ehurumende yeBotswana anokatyamadza, vachiti dai vanhu ava vapiwa ugaro hweBotswana pane kukandwa mukanwa mamupere.
Convention yema human rights nema asylum seekers and so it's being defiled left, right and center. Hapana munhu aropiwa marights ake. Vanhu vaya vafa kugara muZimbabwe iye zvino vakauya mangwana vanenge vachipinzwa mujeri.
Vanhu vakawanda vanga vari padhuku kwerefugee camp vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa MDC avo vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 apo nyika yakanga yakatarisana nedzokoro resarudzo yemutungamiri wenyika. Mazana nemazana evanopikisa vakakuwadzwa, vamwe vakaurayiwa, misha yavo nezvipfuyo zvikaparadzwa mumhirizhonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Mutoro wedu naThomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raparurwa nesangano iri nhasi iro riri kudaidzwa kuti we are like stray animals rinoti pane zviuru nezviuru zvevanhu munyika zvisiri kukwanisa kuwana fundo, mabasa pamwe nekurapwa sezvo vanhu ava vasina mapepa ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Gwaro iri rinoti vazhinji vakatarisana nedambudziko iri vanhu vane dzinde kunyika dzakaita seZambia, Malawi neMozambique avo vakauya muZimbabwe vachizotsvaga mabasa. Gwaro iri rinotiwo vamwe vanhu vakatarisana nedambudziko rekushaya mapepa aya vanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yegukura hundi. Vashaura pakuparurwa kwegwaro iri mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vamuleya Mwananyanda vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya idzi kuitira kuti vanhu ava vakwanise kuenda kuzvikoro, kurapwa pamwe nekutsvaga mabasa vaine magwaro ose anodikanwa. Imwe nhengo yeAmnesty International Valoid Kuvea avo vakatungamira tsvagiridzo iyi vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kunanganisa mutemo Citizenship Act nebumbiro idzva remutemo yenyika kuitira kuti vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakwanisewo kuwana zvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Dai vagadzirisa kuti Citizenship Act ifanane neconstitution, because muconstitution imomo iri kubvumidza kuti munhu anogona kunge aine citizenship yekuMozambique nekuZimbabwe. Tinodyidzana ka pachezviduko zvakashata here ndo chimwe chishuwo chedu.
Vakuvheya vakurudzirawo hurumende kuti ipewo magwaro aya pasina mibvunzo kuvagari vekumatunhu eMidlands neMatabeleland vasina magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuburikidza nekufirwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi.
Dai hurumende yedu yakwanisa kutibatsira kuti vanhu vari kumatabeleland vakarasikirwa nehama dzavo panguva yegukura hundi vakazotadza kutora mabhesi ma zvine zvitupa, hurumende ngaingoti munhu wese anga ari victim anditika chizvarwa che akazvarwa nemunhu akarasikirwa neupenyu hwake muna 1980s uku pagukura hundi, vanhu ivavo ngavangopiwa mabirth certificate nemaid pasina kubvunza kuti ako baba vako varipi, amai vako varipi. Ivo vari vanhu vakaita se vakatsakatika panyaya dzegukura hundi.
Vakuvheya vakurudzirawo hurumende kuti ishandise chirongwa chekuverengwa kuri kuitwa vanhu munyika chesensus kuti pazivikanwe kuti uwandu hwevanhu vasina magwaro hwakakura zvakadii. Kunyange hazvo sangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti vanhu vasina magwaro muZimbabwe vanodarika zviuru mazana matatu 300,000. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Slashwayo vatiwo zvakakosha kuti munhu wese awane magwaro kubva paanongozvarwa kuitira kuti agokwanisa kuwana kodzero dzose dzinopiwa zvarwa zveZimbabwe zvinosanganisirawo kuvhota.
Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadzirwe nechimbi chimbi especially izvezvi takasaine nezvinhu zvakakosha, nyaya yesensus, nyaya yedelimitation, nyaya yevoter registration nenyaya yesarudzo. So tinoda kuti vanhu vange vane zvinhu zvakakwana zvakadaro zvinge zviripo nechimbi chimbi.
Hatina kwanza kutawara ni mtawari uwe ZANU PF. Vasai monikaya moyo. Pamwene mshandi mkuru anonane zuburisiko kwa mashoko mzanu PF. Vatafaz kwa mugwadi. Kutizwepa mirobato rawene zwenyea ii. Asimwe nengwe ZANU PF. Vagi ube jimuponda. Vakuru zirabazi rinonane zugutoresiko kwe zutupa ni magwaro yuku zwarwa. Kutiriende mnzwimbo zino garaveru jinji. Richinyo nyore savano vasina magwaro. Kutivavene zutupa ni magwaro yuku zwarwa.
Panda kuitwa outreach program. Yekuwe nima mobile stations yekuti panenge pachifambirwa muma communities motikari dzinenge dzine equipment yakakwana yekuti munhu akwanise kunge achitora birth certificate nechitupa ipapo technology yemazuva ano zvakwanise kuitika kuti mapicha anotorwa ipapo document rotobuda ipapo zvoprocessa ipapo. Izvakosha kuti mumwe nemumwe wemuZimbabwe ange aine chitupa nebirth certificate uyezve nepassport. Zvinhu zvakakosha kuti unge munhu ainazvo nekuti ndiko kutizive kuti panoitwa census paya tizive kuti macommunities akamira sei nekuzozadzirisawo masocial amenities nemacommunity services.
Hatinawo kwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwe kuti matanho api avari kutora panyaya iyi sezvo vati vakabatikana patavafonera asi vamwe vanoshanda maofisa registrar general vatataura navo vati bazi ravo rine urongwa hwekuenda kunzvimbo dzakawanda munyika richinotoresa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa asi vanoti vasati vave negwara rakati twasu panyaya yevanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yeguku rahundi pamwe neavo vakauya muZimbabwe vachibva kune dzimwe nyika sezvo mutemo weCitizenship Act usati wananganiswa nebumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yashika nguye yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano United Nations rinoti rambomisa kubatsira nechikafu muguta remuNigeria reDamasak zvichitevera kurwiswa nezvikwata zvevanhu zvine zvombo kwakaitwa vashandi vari kubatsira vanhu muguta iri. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru 56 nezvishanu vatiza muguta iri nepamusana pemhirizhonga iri kuitika muDamasak, guta riri pamugano neNiger. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutariswa kutaura pamusoro penzira dzekukwikwidza zvine mutsindo zvichitevera zviri kuitwa neChina muhurukuro dzavari kuita nhasi nemutungamiri weJapan vaYoshihide Suga. Kubva zvavatora chigaro chekutungamira nyika munandira, vaBiden vakanangana nekugadzirisa chimiro cheAmerica muzvinhu zvakawanda pamwe nekuumba ukama nemadzisaviro eAmerica izvo zvaishorwa kana kusaitwa munguva yavaDonald Trump vari mutungamiri weAmerica. Magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kuvharirwa mujeri kwenguva ndefu kwemadzimai echidiki maviri eMDC Alliance achiti mukana wekutongwa kwemunhu achibva kumba kwake unofanirwa kupiwa kumunhu wese sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwirawo kodzero dzemadzimai anoti zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa zviri kutyishidzira madzimai akawanda munyika kuti aite zvematongerwo enyika. Gweta remumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe neimwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri vaJeremiah Bamu vanoti vaviri ava vava nemhosva ina dzavari kupomerwa kumatare asi hapana mhosva yavati vabatwa nayo. Vabhamu vanoti munhu wese ane kodzero yekupiwa mukana wokutongwa achibva kumba izvo zvisiri kuitika pavaviri ava.
Tichitarisa matongerwo aitwa dzimwe nyaya kumashure kunyino kwavari kuitwa bheyo hazvisi zvinhu zvinowanzoitika especially panyaya dzavakatarisana nadzo nekuti mutemo wanga wavemo uchishanda kubva nekubvira wangoro kuti kana uchingo wangonenerwa mhosva chete hachisi chikonzero chakasimba chinganyimisa munhu deyo. Zvinofanira kunge zvaonekwa kuti wakatombobatwa nemhosva mumashure uye waramba kutendeuka waramba ungori mupari wemhosva asi mutemo hauku onese mupari wemhosva kana usati watongwa. parisi nuwawa wasati watu ungo saka wafana kutoru wasewa parire mwosho.
Vapa mvano tikunyange azo wasinga kutikani ne mitongo ilikupiwa ni matare sema kweta vano chezira shunenge shata urwa uye vacharamba washidzokera kumatare ni chikumbiro chavo chekuti vavira vatongwe vachibva kumba.
Ungo ati kutikani ni kutongwa kurikuitwa kunyanya chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze. Asikana dare zvichinge ragura tinenge tisisina zvinhu zvatingaita asi kunze kwekungoramba tichidzokera kudare tichingodzosera chichemo ichocho kuti nedzimwe nguva dare richazoonawo nemaonero atiri kuita kuti riri kukanganisa pamatongero atiri kuita nyaya iyi.
Amai vamuzvare mamombe amai kudzai chiwanza vanoti kunyimwa mukana wokuti mwana wava atongwa achibva kumba kwasiya vanin'ina vake vaviri vaanobatsira kuchengeta vari parumana nzombe.
Mwana ane vanin'ina anenge achibatsirawo nemari dzechikoro nemari dzezvino manje iye zvino zvimwe zvinhu zvezvimunhu zvino zvaunotoona kuti zvinomubata kuti haasi kukwanisa kuzviita ari mupfungwa saizvozvo. Musono ari kukotsi ndaichitaura naye achitoti mai muri kuita sei nemari dzevana nekuti vanin'ina vake vanoda kuenda kuchikoro anga achindibatsirawo ipapo nekumaererano nekuoma kwakaingoitawo zvinhu mukati mweupenyu hwatirikurara.
Amai chiwanza vanoti zvinovashungurudza zvikuru kuti vamwe vanopara mhosva sedziri kupomerwa muzvare mamombe namuzvare chimbiri vanopiwa mukana wokubhadhariswa mari yechibatiso kana mafaindi asi wavo mwana avharirwa kwenguva yakareba. Amai chiwanza vatiwo vanonyunyuta nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai vachiti kunyange mwana wavo akasungwa mumwedzi wakurume unova mwedzi wemadzimai hakuna masangano anomirira madzimai akatora matanho ari kuratidza kugunununa nemabatirwo ari kuitwa madzimai echidiki maviri aya pamwe nekutyorwa kwekodzero dzavo. Asi mukuru weJustice for Women Muzvare Cosette Chirinda vanoti vari kushungurudzika zvakanyanya nekutyorwa kwekodzero dzevaviri ava. Muzvare Chirinda vanotiwo zviri kuitwa izvi zviri kupinza kutya kumadzimai kunyanya echidiki zvichidzorera shure mabasa ekusimudzira madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika kana kutaura pfungwa dzavo mune zvavanenge vasingagutsikani nazvo. Muzvare Chirinda vanotiwo havagoni kuratidzira nepamusana pemitemo iriko yeCOVID-19 inorambidza vanhu kuungana.
Kuna opportunity yekuita gadha nekuda kwekuti vanhu vari kusungirwa nyaya dzemacovid regulations but ndichida zvekuti nditaure kuti kutaura kuno kunotori nemadzimai akawanda anozivikanwa nekuda kwekuti taura nekuda kwekutaura kubudikira chitaura panoitika zvakaipa pamusoro pemadzimai vakati wandei vatosangana natingati matire kuburikidza nenyaya idzodzi kuti vasawanise vachitaura vasawanise vachipindira. Saka tiri munguva yakaoma seZimbabwe, tiri munguva yakaoma semadzimai.
Hatina kukwanisawo kunzwa kubva kumhuri yamuzvare chimbiri. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi kuti sei matare ari kunyima vaviri ava mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi mumwewo vechidiki anotsigira bato rezanupf uye achitungamirira sangano rakazvimirira reZimbabwe Citizen Forum vaAlex Gakanje vanoti matare anotonga matongero aanoona kuti akakodzera.
Dare rinoita zvarinoona zvinoenderana neunhu hwemunhu kuti kana munhu uyu azopiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso ane unhu here kana abuda kunze kuti vachitarisa nhoroondo yepaakambopiwa. Saka izvi hazvinei nemapato, zvinongori nematare edu edzimhosva nemagweta evanhu vacho ivava anatisiriana naJohana zvichienderana nemhosva yavakapara.
Pari zvino vaviri ava vakavharirwa mushure mekusungwa musi wa5 kurume chipomerwa mhosva yekunzi vakatyora mitemo yakadzikwa nehurumende yekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare vachigununguna nekusungwa kwakanga kwaitwa nhengo yechidiki muMDC Alliance vamakomborera Rusivishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvinoti Dynamos neHighlanders zviri kusangana mufinari yeIndependence Trophy nemusi wesvondo zviine donzvo rekuratidza kuti zvikwata izvi zvakagadzirira zvakakwana kudzoka kwenhabvu munyika iyo yakapedzisira kutambwa muna Mbudzi 2019. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos. Ne Highlanders. Kwata izi ziri kusangana mufinari yePresidents Independence Trophy nesvondo kwedzana masimba kekutanga kwapera gore nemwedzi inoraudzira zvisati zvatamba zvese. Zvikwata izvi zvine basa guru rekuedza kuratidza nyika yese kuti zvikwata zvemupremier soccer league zvakagadzirira zvakasimba kudzoka kwenhabvu mudariro panguva ino yeCOVID-19. Vararidzi vezvikwata izvi Tony Raimbiraya naMandla Mpofu vanoti vari kupinda munhandare vakanangana nekukunda pamwe nekufadza vatsigiri vavo. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaOliver Musongoro vanoti zvakaoma kudoma chikwata chinokunda nekugarisa kwaita zvikwata izvi zvisingatambe mitambo yazvo.
Vamwana nemagariro aita vanhu ava vasati vapinda munhandare ka. Tatuni ndofunga gore nemwedzi yakati kutika tisati tamboita zvemabhora bhora izvi, saka hatisati tomboziva kuti ingaune ndeipi bhuzi vanhu vagarisa vasati vatamba vesa.
Imweyo nhengo yevatsigiri venhabvu asi iri musangano reOrioles Friends Club vaKelvin Mushonga vari kutamburawo kubuda nechikwata chichatora mukombe uyu.
Ndinofunga kuti ingatore mukombe ini ndakazvitarisa. Ndirikutongoona kunge kunonge Dynamos this time.
Boso neDzimbare dziri kupinda munhandare dzine vatambi vatsva. Dynamos ndiyo yakatenga vatambi vakawandisisa pazvikwata zviviri izvi kusanganisira vatambi vanoti Newman Sianchali, Depth Timwanjira, King Nadolo, Byron Madzokere, Tinashe Makanda na Kudzanai Demera. Highlanders iyo ine murairidzi mutsva Mpofu zvichitevera kusiya basa kwaMark Harrison iri murufarowo zvichitevera kudzoka kumusha kwaJoel Ngodzo uyo akatora mukombe weSoccer Star of the Year muna 2019 apo aitambira Capes United. Vatambi vatsva Winston Mango, Andrew Tandi naLighton Chikukwa vachange vari mudariro zvekare vachibatana nevamwe vaivepo kare Arius Banda, Godfrey Makarutse na Ngobizvita Nuve nevamwewo. Mutambo uyu uri muNational Sports Stadium kwete kuBaba Field Stadium sezvaive zvamborongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete kwenyika nemusi wesvondo Zimbabwe yawana kuzvitonga. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCOVID-19, vamwe makumi mashanu nevatatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vanodarika makumi mashanu vanga vari muupoteri muBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 16 kuMabasa 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom.
EleZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzivuse kule mizwa ehluleneyo ngesimo somnotho lezombusazwe.
Abanye babo ngabantu abagulayo abalama BP ofana ukuthi bathola ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Yinye izinto esihlukumezayo leyo.
Amalunga ibandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo. Amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki sinomculi womdumo weRumba uSifundo Nkala ohamba ngegama lokuthi Mazwa Mahle Super Sound Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,300 ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 okulinani eliphezulu labantu abahlatshwe ngelanga linye. Lokhu lolu hlelo loqalileyo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leyi eZimbabwe kusukela ngomhlolanja lonyaka. Babazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 252,932. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu yaqhamukayo eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,422 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,961. Laba kule basila kulomkhuhlane wona obulele abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1550. EleZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzivuse kulemizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhlaka 18 Mabasa, iZimbabwe izafikisa iminyaka engamashumi amane lanye 41. Abantu abaningi bekhala ngenhlupho ababhekane lazo empilweni esezisengezwa laye kuqhamuka kubhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi kabala misebenzi kuleli, njalo abantwana abaphuma emulini eziswelayo kabenelisi ukuqhubeka ngezifundo lapho ilizwe livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Kuthi nalapho sezivuliwe izikolo, indleko zezifundo ikhuphuka ngendlela yesithusayo. Abaningi bathi akula okokuthakazelela ngosuku lwe-independence lonyaka ngoba abantu bethwele nzima. Okhokhela izaphu umnumzana Isaac Mabuka ngomunye wabathi kakula okokujabulela nge-independence day yalonyaka.
Yeah. Siyavuma ukuthi wona sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom. Kusukela lapha abantu ababulawa khona ngegugura hondi kwatshengisa ukuthi i-freedom ilutshwana. I-freedom ekhona ngeyamabutho ukuthi bakwanise ukugijimisa abantu.
Uqhubeke esithi kumele uZulu alwele inkululeko yakhe ngokuzama ukubuyela kuziqondiso ezazikhona ngesikhathi abalelwa inkululeko yelizwe besiya empini.
Kanti ngesikhathi umgabe sekhichiwe sacabanga ukuthi freedom iyabuya. Into yasimangalisayo ukuthi within those days kwabulawa abantu ade bezama ukudemonstrator. Ukudemonstrator is part of freedom of expression. Uhulumende kumele avumele abantu bademonstrate as long as bengabi violent.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition.
Lapha eZimbabwe akula i-nation kodwa lapha kule state. And vele khonapho kade bona besithi i-state lay i-driven by i-political party. Hayi khona intando zabantu.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo uthi inhlupho ezibhekane leZimbabwe zibangelwa izidezo zomnotho.
Ye, uhulumende usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama-human rights izwe lonke nje izwekazi lonke lomhlaba wonke yinto eziqakathekileyo. Abantu kumele behlale bengahlukunyezwa, kumele behlale bethola amalungelo abo.
Usuku lwe-independence yeZimbabwe lonyaka lunazwa ngayona le mpela viki ngesonto enkundleni zebulenjini be-internet kungelambuthano ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Imicimbi yokunanzwa leli langa eminingi yayo ezakwenzelwa ebulenjini lonyaka igoqela umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos. Kodwa lokhu kuzakwenzakala kungelabantu ngoba eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba wonke lilwisana nokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwa ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi wobulawayo namuhla lapho aziswe ukuthi azaphindela njalo kuleli dala mhla ziku-28 kuyonale inyanga. Amalunga la ayisishiyagalolunye avalelwe ejele yekhami njalo awesifazana asemlondolozi kulandela ukwenqaba kukamahloli umnumzana Sengesta Dawengwa ukubakhulula ngemali yesibambiso ebayi. Amagqwetha awe abameli Lawyers for Human Rights okuyiwo abameleyo abikwa esithi awakaziswa ukuthi ukuthethwa kwecala awetheswayo elokubangela udlakela kuyaqalisa nini. Abayisishiyagalolunye laba babalisa onkosazana Sibongile Banda loBusi Moyo labomnumzana Chinos Mkomo Mongameli Mlotshwa Akim Ndebele Welcome Moyo Maxwell Nkomo Nkosinathi Ncube Lolevison Ncube. Ilunga laleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi bakhathazekile ngabanye ababotshiweyo ngoba balezinyalo kanye lezifo ezithile njalo abafinyeleli ezempilakahle.
Mangumbonisi Gumbo oyemphakazi Republic Party, sikhathazeke kakhulu ngokuhlala entolongweni kwama-members ethu awemthwakazi Republic Party angu-9 aseqeda inyanga yonke besekami. Amaloya ethu ayihambise udaba High Court ekumavika amabili adluleyo besiyacebisa ukuthi abantu laba baphiwe ibail kuze kube lanamhlanje abakaphiwa idate eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba we-High Court. Okuyinto esihlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama-BP okufana ukuthi bathole ama-tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Ngenye yezinto esihlukumezayo le esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikhathi sebekhululiwe.
Amapholisa abivalile izitalada ezinye kobulawayo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhangelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezophazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa?
Siyananzelela ukuthi suku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga emthwakazi Republic Party amapholisa abamaningi edolobheni bavimbe le ndawo eziseduze le Tredcourt Court. Khonokho sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ukuze angafiki e-court njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena e-court. So insuku eziningi vele siyaliswa khona ukungena e-court andikhathesi basiyalisa lokuthi sibone abanye bethu khona le ekamba bavumela kuphela amaloya
ikusasa ke ngebadlale emthwakazi Republic Party
sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni eSouthampton ngapha koBulawayo sisiyacelisa ukuthi kube le march ngesonto okuyikho kubonisayo ukuthi hayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza awakhathali noma ngaze bazame iphi imizamo ngaze basibophe ngaze basibulale hayi amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe kodwa akutsho ukuthi iMRP izahluleka ukusebenza kahle kahle khonoko yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe kodwa asizi ukukhathala vele kasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU-PF le-MDC ziphume lapho emathebelelendi kube sokuyimthwakazi ebusayo kube sokungumthwakazi oyabe esekhokhela kuma-local government asemathebelelendi wonke kunye lasemikhenzi
Lo mnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekoBulawayo usenjalo umphathi ntambo obona ngezemthetho mnumzana Ziyambi Ziyambi utshele idalele ephalamende ngolwesithathu ukuthi amapholisa awahlukuluzi amabandla ezombusazwe kodwa aqhuba umthetho nxa bebotshwa ubephendula umbuzo kamnumzana Anele Ndebele oyebandla le-MDC Alliance obethe kungani abantu bebotshwa mahlayana inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi kulabantu abazinkulungwane lenkulungwane eZimbabwe abangela maphepha okuzalwa lanxa nje bazalelwa kuleli. Abantu labo bagoqela labo abalabazali ababuya kuleli bezedinga imisebenzi bevela emazweni afana leZambia, iMalawi, leMozambique kanye lalabo ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurawundi. Ngogwalo olwethulwe namhla, iAmnesty International ithi njalo abantu laba baphila njengenyamazana zendle ngoba bengalazithupha ezibapha ilungelo lokuba izizalwane zeZimbabwe okwenza behluleke ukufinyelela inhlelo eziqakathekileyo ezigoqela ukuya ezikolo, ezempilakahle lokuthola izindlu zokuhlala ikakhulu emadolobheni. Umanyano we-United Nations uthi bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abantu abakulesi simo eZimbabwe. Ithi uhulumende kumele agoqule imithetho yakhe yobuzwe ye-citizenship anikeze abantu laba amaphepha ngoba beyizizalwane zeZimbabwe njalo aphe labo ababulawelwa izihlobo zabo yigugurawundi emathebeleleni le-Midlands izithupha kungelambuzo. Uhulumende nawuseke waluphatha udaba lwe-Midlands emathebeleleni wathi usebapha incwadi zokuzalwa abantu abakusimo lesi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli we-Southerton edalele ephalamende umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Yebo mnumzana, ya kuliqiniso sibili kumbe inamba yangikhona nje ingabe isemuva kumbe ingabe iphambili okwakhathesi ngoba into eyenzakalayo ukuthi akula lokishi ongatsho ukuthi khona akula muntu ovela eMalawi, Mozambique kumbe eZambia kumbe ngapi. Kuyinto evamileyo kakhulu elizweni lethu. Ngithemba ukuthi khona abantu abaningi bayazi ukuthi khona yiso isimo esilaso silodubo kakhulu khulu kazi ngabantu bonabo ngoba ngabantu nje abayenza ngathi kumbe abala ma-rights elizweni. So ngivumelana le report amnithi ukuthi khona kulabantu abanjalo. So mina angeke ngaphikisa ukuthi khona bayadlula khonapho kumbe badluli, but ngokukwazi kwami mina bangadlula ngoba even ema-reserve asibili ungahamba uyathola ukuthi khona kulabantu abanjalo kakhulu kakhulukazi.
umnumzana Peter Moyo ngumeli we Southerton edalele parliamente sehluleke ukukhuluma lomphathi intambo yendaba zasekhaya umnumzana Khazembe Khazembe ngalolu daba ukodwa abasebenza ehofisini yabo hlangothi lokubhaliswa kwabantu oluka registrar general bathi lolu hlangothi luqoqa ukuvuselela inhlelo zalo zokuya endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukuze abantu benelise ukubhalisa bethole ingwalo zokuzalwa ama birth certificates lezithupha olwe mobile registration. Life Talk namuhla sikhangela ukunanzwa kukazivuse weZimbabwe lonyaka phakathi komumo wokumelana le-COVID-19. Sikhangele ezivela kamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa abika ubana kulomuntu ophonguvuka ubhova wabudubula wabulala abantu abayisitheya kalombili wagcina ezidubula yena ngokwakhe wafa. Kwesinye isitishi sabeng company ye FedEx edolobheni le Indianapolis esigabeni se Indiana kwele Melika. Umqondiso wenkampani elungisa imithi yama vaccines eye Serum Institute of India eyiyo elungisa umuthi osekelwa la inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations owe-COVAX usecele umongameli Joe Biden wele Melika esebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini e-Twitter ukuthi akhiphe imigoqo yokuthengiswa kokuphathisa ukulungisa umuthi wamajekiseni awe-COVID-19 vaccine. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje wamukele ihloko kahulumende yakwele Japan esikolweni sakhe ese-White House. Emhlanganeni wakhe wakuqala lenkokheli yamazwe omhlaba ukuhlangana mathupha lokhe wathatha intambo zombuso ekuqaliseni kwalo nyaka. Ikomishoni ebona ngezokhetho kwele Chad, i-Independent National Electoral Commission, yethule impumela yokhetho yezinye izigaba zalelo lizwe eveza sobala ukubana umongameli Idris Deby Ino ulakho unqoba ukuze abuse ukwehlandla lesithupha ngemva kokubusa kweminyaka engamashumi amathathu.
Manje wathi sike sizwe ukuthi abanye abalaleli beStudio 7 bathini.
Mina ngikhuluma ngoBhengosi Masinge Ndlovu from ePhumuza esigabeni sePlumtree. Siyathaba namhlanje umsakazi ongilalayo beStudio 7. Namhlanje sithola ithuba ukuthi sikhulume lomsakazi weStudio 7 ezachitha sibanda. Asiphe ithuba ukuthi sicoce ngendlela esiphila ngayo lapha esigabeni sethu. Okuhlupha kakhulu yindaba yamanzi. So we tried our business not to influence it, but as I'm going to go, I'm a cancer, they haven't given the opportunity as to them going. Then if I want at the time when I said, we are probably from the hotel, mass crew now, our figure says, even though cancer, as Sally Labo, got chasing the Slama Bridges, Sakayo, Sonsi Sosetina, Siakilis Kose Pumuza State, Minister reporter, Bongalabo MP by reporter, and we hate it. But we have also born up, but all the issues that was us to have to have it to Nava Skola, Abashangalama, the Pandela, Sasa Rufila, the source of Santa and Sandy, who I put Pumuza to women associated in South Africa, this news that Nasia Tinga, Nasina Labour. Sapinda Footy, Saka Ama Bridges. I think Ayizwe libelinile kodwa pho kwezinye indawo ayisilimele inyawo uthi hayi kayisitholanga nje ongathi kuyancanga kwamumbu. So indlala yena izabelokhu ikhona iqhubeke siya phambili ngoba lapho into esiyijwayele kakhulu inyawo uthi manje pho hayi kayisaphukelanga ukuphumelela njengeminyakheni phungukukhangela nje amahlanga wodwa. kuwa amadlelo thina endaweni yephumuza amadlelo bekhona njengoba sizodini nethi ayishani bokukhona phela so inkinga ethupha nje ngathi umkhuhlane yathola inkomo kwesikhathi sisiqhula sisishaya umkhuhlane but bese sisiengaimithi yakhona
um wena-ke sikhangele khonapha-ke abantu izakhamizi zithi sikhangele kuwe phela njengosobhonapha ukuthi bazathiwani njani leyo zabathini abantuka
kungela selokho sikhangele ugovernment idaye ngaphakha izandla esincedise kancane ngoba indlala sibili impela ayikhona hayi amanzi kodwa hayi inkomini esifweni ayibesakhona nede nxa engase sibalekela khathala nyana
ukunatha nje wona njani
ukunatha hayi ngekho ke manje abantwini hayi ebantwini sikhathi esiningi vele sithole nzima ngamazi sinapha emfuleni emangweni omude ongahamba maybe 1 hour siyakhona uhulumende sihlala sikhalaza pho hayi ephonga ukuthi hayi ngizazama ukuncedisa kodwa kakayo lapho uncedise khona
ukuthi ukhuluma lo Joshua Dokongwana ukhumuza South lapha silohlupho lwamanzi kakhulu amanzi asihluphayo atholakala amadamu asila migodi nyamazana nje ezinye zesihluphayo kona lapha ondwangu indova sila sendwangu kakhulu hayi noma singabulawa nje sisuke le ndlela yokuthi singazifike sizixoshe kanjani
amabele
hayi silimile kodwa hayi siwo amaizulu belikhona liningananyana kodwa sesuke labaleka nje obona kukuthi esifunde kuomile amabele azalanga
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Ezra Chisasanda we-Studio 7 kwezemidlalo wayengukaputeni waphinda njalo waba ngumqeqeshi weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak usemisiwe ukuphatheka kulomdlalo weminyaka eyi-9 elandelayo ngemva kokutholakala elicala lokwephula imithetho evikela inkohlakalo emdlalweni kakhilikithi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngocweleyo.
Umbiko okhutshwe yinhlanganiso elawula lumdlalo emhlabeni jikelele International Cricket Council uthi uStreak uphatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi eqeqetsha amaqembu abalisa iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kanye lamanye. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi udaba lolu luveza obala uba kule mpondo akufihlwa emgodleni ngoba kube khona impumela esolise abaningi ngesikhathi uStreak engumqeqetshi weqembu lesizwe.
Khathi sengisala sengilensolo ukubana ke kwakuliqiniso yini ukuthi sizadliwa-ke umdlalo lwana we-Cricket World Cup qualifier esadliwa i-UAE khona lapha eZimbabwe kuma-qualifiers esasiwa Westa ke sakhutha ukuthi siye ku-World Cup. Kwaba yinto enzima kakhulu ukuthi abasekeli bemdlalo wekhilikithi bawu-accepte njalo nxa sokuphuma indaba ezinje sokushiya kule mbuzo eminingi ubanake sadliwa ngempela kumbe kwakulokunye okwayenzakalayo. So hayi mina ngiyajabula ubanake umdlalo wethu sokuyisikhathi ukuthi ke ukugeziswe sibone ukuthi nxa siya phambili silungisisa ngaphi.
Incwadi elotshwe ngabe-ICC ithi amacala amahlanu ebesethiswa uStreak abalisa ukupha imfihlo yeqembu kulaba benza umsebenzi wokubheja ukukhuthaza abanye abantu ukuba bephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ukungatsho ukuba uphiwe izipho njengesibongo ngemva kokwenza okungekho emthethweni ukungacebeli labo ababemsondelela befuna ulwazi olungathuthukisa imisebenzi yabo yenkohlakalo kanye lokuzama ukufihla ubufakazi bokuba uphatheke emisebenzini yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni leZimbabwe e-Sport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isicele abe-National Prosecuting Authority ukuba becubungule ukuba uStreak kayephulanga yini imithetho yelizwe njalo kungatholakala ukuba wephule imithetho le kuzamele yajeziswe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuleviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala uhamba ngegama lokuthi Mazwamahle Super Sounds Band yena-ke odabuka eNkayi. Asizweni xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasanda.
Ela emakhaya awukho omunye umculo ojabulisa abantu njengoye rumba. Namhlanje sethele komnyama obambile eNkayi siphethe wona lo umculo aziche
uSifundo nalela ukusela kwanima la isikubuthi.
Ibizo lami uSifundo Nkala, ngiphuma eNkayi eGwama. Ngisuke eNkayi eGwama ngaza lapha kobulawayo. Ngithe ngifika lapha kobulawayo vele bengine talent lokucula, ngaqalisa ukucula almost ndobo 3 years ngicula. Okumanje i-album leli lami lokuqala.
Osifundo usebenze labaculi abaningi bomdumo werumba abayibo abamenza laye wathunukala ukuthi enze owakhe umculo.
Aqala ine 15 years ukuhlabela. Ngaqalisa ngeOndox Junior, ngahamba kibo Magwaza, lakho ngihamba ngigida iMlambozi, ngihamba ngigida. So kwandithunuka kakhulu, ngafunda ngazokuba lo nkinga umfowethu waselupane. Nguye owandithunuka kakhulu, wathi mfowethu asisebenza. Ngaqalisa ke ukucula kuye, saba sibonke, ngabe sengiphuma kathe sensiba ngedwa, sengiphupheleli igama elithi Mazwi Amahle Super Sunday.
Lakhe elitsha elisisayo aliphekele uZulu.
I-album lami lokuqala libhalwe imazwi amahle Super Sound Band. Ingoma yokuqala ukuswela kwami imali esifile uJohan 14, uthando, isiphiwo sami, bazali bami, imali. Okwangenza ngakhetha irumba ukuthi umculo lo vele i-talent leli ngisukela lo phansi from ekhaya, ngigida kakhulu. So lokuphupha izingoma. So igama leli imazwi amahle Super Sound ngaliphupha, ngaliboniswa, ngabe sengiqala ke i-band. So eyabezifuna nitholakala ku WhatsApp koro ku yamfonela ku number
80-168-4-0-0-24. Kwajiselo Mazwi Amahle Super Sound Band uSifundo Nkala lo kuthe lo waza Friday asikokotheni sijabuleni ngomculo wakhe. Razone emnandikini lonke igama labo Ezra Jesus Bayo.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo Amiswe phambi komthethwandaba kaMantshi kobulawayo njalo akhangelelwe ukuphindela kulo umthethwandaba mhlaka 28 kuyona le inyanga. Kukanti athi adinga imvumo yokutshengisela ngesonto. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangange khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.